DC.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 26 ndira 2022. Makaterera kustudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Chenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vatendai biti nevamwe vavo vainge vadzingwa mudare reparamende vanoti vanogona kuendesa vanhu vakatyora mutemo kumatare. Hurumende inovimbisa kuti haichapunzi dzimba dzevanhu. Nasi bazi re United Nations riri kuongorora Zimbabwe munyaya yekusimudzira nekuchengetedza kodzero dzevanhu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutevedzeri wemutungamiri webato idzva reCitizens Coalition for Change vatendai biti nevamwe vavo vashanu vainge vadzingwa mudare reparamende zvisiri pamutemo gore rapera vanoti vanogona kuendesa vanhu vakatyora mutemo kumatare. Vabiti vanomiririra Harare East uye vakadzingwa nevamwe vavo vashanu. Vabiti nevamwe vavo vanoti vakadzingwa sezvo vainge voferefeta nyaya dzeuori dzinobata vamwe vakuru muhurumende. Vari kuda kuendeswa kumatare vanosanganisa mutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda vange vachitsika madziro kuti vatanhatu ava vadzokere mudare iri. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wavamudenda kuti tinzodivi ravo, asi pavakambotaura nestudio 7 vamudenda vakati vainge vakamirira kunzwa kubva kumatare vasati vadzora nhengo idzi mudare reparamende. Mukuziya nyaya iyi, Blessing Zulu abata umwe wevakadzingwa vaWilias Madzimure.
Ya, chaitirwa zvinhu izvi unoveriwewo kuti mazuva atakaburitswa inini navabiti takanga tiri kupublic accounts. Takanga tine nyaya dzanga dzichipisa zvikuru dzatanga tichiita mazuva iwayo. Dzimwe dzavakazoti mazuva atangobuda mamwe mareports akatozoprepewa nenguva iyi isingasimbosevenzi parliament zvakafanana nenguva dzezororo kuti vaprepare mareports vapedze sisitatadzoka kuti zvakanyanya kuipa mumareports imomo zvisanyorwa. Takanga tine nyaya dzakafanana nedzokudema dziya dziya dzemagetsi anodhura akaitwa emainjini edhiziri zvichidhura kudarika kutenga magetsi kubva kunze. Takanga tine nyaya dzecommand agriculture.
Zvii zvamanga muri kuongorora apa?
Dzemabhiliyoni asingazvikwani kwakaendana nhasi. Takanga tine nyaya dzakawanda dzatakanga tichitaura nezvadzo kuti tibatsire nyika kuti corruption isaita. Nenyaya dzakafanana nedze ava vanongotaurwa vana vatagwirei ava nemakambani avo. Papa nenyaya dzakawanda. But papa nenyaya futi dzakanga dziripo dzokuamenda constitution. Dzimwe dzacho dzaingoda kuti a seasoned member of parliament angoraiza maissues eprocedural nature chaiwo kuti zvinhu zvisaenda kumberi. Saka vanga vachizviziva zvavaida kuita, vaida kubvisa vanhu muparlamendi kuti parlamendi isashanda zvakanaka. Ndo zvavakanga vachiita.
Muchaita sei kune avo vakakudzivisai?
Kune vakanga vakatidzivisa kuti tisaita basa, tichaonavo nezvokuita navo kana vakasenzeswa vacho kuti unongonyora tsamba uchizvizivewo pachako kuti panapa ndiri kureva nhema. Zvandiri kuita izvi hazvisi pamutemo. Tichaonawo kuti tichaita sei nekufamba kwenguva. But kufunga kwangu ndekwekuti muZimbabwe hatifaniri kuregedza vanhu vachiita zvokutamba nomutemo kusvika pakadaro. Kana munhu akanganisira mumwe kusvika pakadaro, aiwa, anenge akanganisirwa anofanira kungoonawo zvinoitwa pamutemo kuti zvinhu zvigadziriswe. Nyaya yakanga iripo imwe ndeyekuti alliance yaifanira kuparara.
Ine chinangwa chei?
Vaida kuti vanhu pange pane kusafunga kwakanaka, mbonga mupopoto mubato rese. Ndo zvakanga zviripo. Panguva iyoyo hapana mumwe munhu aigona kuti muparlamend asimudze muromo wokuti pataka pina mparlamendi panga pasina MDCT asikana pa wakunzi pa wanema MDCT members ne parlamendi atuwa nda kudaro iko musuwa taka nda kunomination taka nominatewa tishindi tu MDC alliance zinombo gunika chiruzi na that is the question that must be asked kutishika guna se kuti munu according to electoral act munu anonzi anopinzwa mu parliamenti ne party no mu sponsor achipinda mu parliamenti inova zvino nomusainira mapepa asiko zvinopa kuti vanhu vakadaro havasimu mu parliamenti pava nevamwe vasina kavasainira
makanzi ne supreme court mudzokere kudare reparamende asi izvi hazvina kutambirwa navamudenda kaenda kudare high court zvakare kuti sarudzo dzisaitwe munzvimbo dzamunomiririra rakati kudii nezuro iro dare repamusoro iri rehigh court
dare repamusoro iratsinzira zvanga zvakataurwa na justice mafusire kudhara kuti isu tiri nhengo dzedare reparamende akanyora tsamba kuti tibude haikwanisa kunga akanyora tsamba yacho speaker haifaunga akaverenga tsamba yacho uye hatifaunge tati tiri kurambidzwa kupinda mudare kusvika iko zvino saka pakazotaura president musi wa5 vachitaura kuti kuchaita elections havafaunge vakataura vachidoma zvigaro zvichakwikwidzwa zvichisanganisira zvedu isusu zvitanhatu zvigaro zvanga zviine vanhu panguva yakataura president iyoyo nokuti dare rakanga ratotaura kare saka ndozvatsinidzirwa nedare uye dare ratotsinidzira richiti kunyange pane anoda kukwikwidza angandokwikwidza zvake but hazvisizvo zvichatadzisa kuti tinge tiri mudare rehurumende nokuti zvokuratidzika kwazvo hapana chingakwikwidzwa nokuda kwokuti hapana zvechokwadi chinhu chinganzi chingade kugadziriswa
vaWelias Madzimure vanomirira Kambuzuma mudare reparamende vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7 Mabweta yevagari veArlington Estate padyo neHarare eZimbabwe Lawyers for Human Rights nezuru akapa vanoona nezvekufambiswa kwemabasa ebudiriro mudunhu reHarare vatafadzwa muguti mazuva maviri ekuti vavimbise vagari kuti hurumende haisi kuzoenderera mberi ichipunza dzimba dzavanogara vamuguti vanoti dzimba idzi dzinofanirwa kupunzwa sezvo dzichikanganisa kushanda kwenhandare yendege yeRG Mugabe International Airport mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbira mafunda vaudza Studio 7 kuti dzimba dziri munzvimbo iyi dzakavakwa zviri pamutemo tabata vamafunda kuti vatiudze zvizhinji
sezvanyorwa nebepa naure Herald musi wa 25 January 2022 pakabudiswa story kauti nyaya yakaere pa front page pa Herald newspaper wamuguti vachikotwa kana vachitaura mashoko ekuti hurumende ichazenge neurongwa kuda kuputsa dzimba dzevagari vekuArlington Estates uko kunova kudhuze nekuHarare International Airport neimwe sebabu iri kwenonzi retreat yakakomberedza airport iyoyo saka izvi vari kuti wakagara panzvimbo yezvisirina mvumo nokuti wakagara munzvimbo ine indafia kana red zone ine indafia neHarare International Airport or yakunzi Robert Mugabe International Airport saka nokudaro takatagwawo nevagari vekuArlington Estates ndo wakabata magweta ezimbabwe Lawyers for Human Rights vamunozivawo kuti kana pane nyanzi nakumbonyekedzwa nekuchorwa kwekodzero dzevanhu takanangana neizvozvo izvi vari kuchema kuti maproperty rights avo akachengetedzwa mubumbiro muconstitution yezimbabwe kunyanyanyanya musection 71 of the constitution akuchida kuchorwa nemashoko iwawo kana matreso nemaplans ekuda kuita demolish kuputsa dzimba dzavo
inini semagweta matora danho ripi uye nemhaka yei
koma tinashe chinopfukutwa ndivo vari kubatsira vagari kuArlington Estates wakanyora gwaro tsamba musi wa 25 ndira iwowo vachitonyorera vamuguti vachipokana nemashoko avo vapewa mainstructions avo kubva kuvagari vachiti zvabuda kuita izvo hazvisi pamutemo hazvibvumidzwi mazuva anaya kupiwa gari ava vane matsamba avo akazvikwanira kuvaka dzimba dzavaka vaka vatorine nematitle deeds zvese zvazvitori mugwara vachitaura kuti vano matsamba vaina vakatobvawo kune vanhu vakawanda vada vakavapa mvumo authority kuti vavake dzimba dzavo zvikadzipere saka vachinopfuura kuti vapa kuti maawa anokwana 48 hours ndoza tingati mazuva mairi dzavari kuti tiri kukumbira kuti mupe chisungo chekuti izvi hamusi kuzozviita nekuti zvinhu zvavavhiringidza vagari ivava
vamafunda chii chamunotarisira uye rini
semazimbabwe lawyers family rights takatomirira kuti tinzwe kuti vamukuti vachaita sezvese zvataurwa zvakumbirwa nevagari vekuarlington estates ivava kuti vape chisungo undertaking muchirongo yekuti handisi kuzozoita zvandabuda ndichitaura zvandanyoka zvabuda zvichinyorwa nebepanhau reherald saka pari zvino takamirira kuti pachaita compliance nechinyi netsamba yanyorerwa vamukuti ivavo kuti zvino vagare mune zvakanaka
avo vange vari mutauriri wezimbabwe lawyers for human rights vakumbirai mafunda vari parunhare kuHarare nestudio 7 bepanhau ranhasi reherald rinoti gurukota rezvedzimba vadaniel garwe vati hurumende inoda kuzivisa veruzhinji kuti hapana dzimba dzichapunzwa Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu gumi nemumwe vakafa nechirwere checovid-19 munyika yose uye vamwe vanhu mazana maviri ane makumi matatu nevashanu 235 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvishanu zvine mazana matatu ane gumi nevatanhatu 5316 ukuwo vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 kubva zvachatanga vava zviuru mazana maviri nemakumi maviri nezvisere zvine mazana manomwe ane makumi manomwe nevatanhatu 228,776 kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere checovid-19 vakange vaive mamiriyoni mana ane zviuru mazana maviri nemakumi mana nezvisere zvine mazana matatu 4,248,300 vabayiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni matatu ane zviuru mazana maviri nemakumi manomwe nezvinomwe nevaviri 3,277,002 ukuwo vabayiwa nhomba yechitatu vave zviuru makumi mana nezvitanhatu zvine mazana manomwe nevanomwe 46,707 hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yecovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi bazi reUnited Nations Human Rights Council rinoona nezvekuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu kunoitwa nenhengo dzeUnited Nations reUniversal Periodic Review Working Group nhasi riri kuongorora Zimbabwe kuona zvayakaita mukusimudzira nekuchengetedza kodzero dzevanhu mumakore mashanu apfuura mukuru weZimbabwe Human Rights NGO Forum Dr. Musa Kika vaudza Studio 7 kuti Zimbabwe yakapedzisira kuongororwa makore mashanu apfuura tabata Dr. Kika kuti vatiudze zvizhinji
musangano uri kuitwa zuva ranhasi kuGeneva kunyika yeSwitzerland ndewe United Nations Human Rights Council yatinoti iyo Universal Periodic Review apo nyika dzimwe dzinenge dzichiongorora Zimbabwe nekuchengetedza kodzero dzevanhu kwainoita yatiri kuti third cycle review pa 5 years dzega dzega nyika neimwe neimwe nhengo yeUnited Nations inotarisirwa kuti inge ichiongororwa nedzimwe nyika kuti iri kuita mabasa akadini kusimudzira nekuchengetedza kodzero dzevanhu Zimbabwe yakaita assessment yayo muna 2011 ikaita zvekare muna 2016 pari zvino tapedza dzimwe 5 years saka taakuita yatinoti third cycle
Dr. Kika ndiani achapinda mumusangano uyu
musangano uyu uchange uchipindwa nehurumende yeZimbabwe yakamirirwa na Minister of Justice vedu va Ziyambi Ziyambi pamwe chete nedzimwe nyika dzino foma yatinoti Universal Periodic Review Working Group. Saka dzichange dziri nyika dzichange dzine vamiriri vadzo vachinzwa zvizere kubva kune Zimbabwe kuti nyika yeZimbabwe iri kuitei kusimudzira nekuchengetedza kodzero dzevanhu, vachiisawo zvekare mibvunzo yavainayo kuhurumende yeZimbabwe.
Zvinobuda mumusangano uyu zvichatwa sei nazvo?
Zvinobuda musarudzo mumusangano uyu ndoo watinoti marecommendations zvinenge zvawanikwa nenyika idzi dzichange dzichiita review. Zvinotarisirwa kuti nyika yeZimbabwe inge ichiita, inge ichizadzikisa kana kuti inge ichiteedzera kuti tiwedzere kuchengetedza kwatinoita senyika kodzero dzevanhu, pamwe chete nekuteedzera bumbiro redu remutemo, pamwe chete nekuteedzera mahuman rights commitments kana kuti maobligations edu awanowanika mumatreaty United Nations nemamwewo zvekare international treaties and conventions.
Dr. Kika, munotarisirei panopera musangano uyu?
Tinotarisira kuti panopera musangano uyu marecommendations awa anenge ava pachena, zvichiita kuti isuo masangano akazvimirira ega hurumende yeZimbabwe nevamwe vange vachiziva kuti hurumende yeZimbabwe iri kutarisirwa kuita zvipi kusadzikisa kodzero dzevanhu.
Avo vange vari mukuru weZimbabwe Human Rights NGO Forum, Dr. Musa Kika, vari parunare neStudio 7. Vasungwa vari mumajeri vanonzi vamire kusvika mwedzi unouya kuti vanzwe kuti vanokwanisa kuvhota here kana kuti kwete, mushure mekunge dare repamusoro raendesa kumberi chikumbiro chakaitwa nevamwe vavo kuti vabvumirwe kuvhota musarudzo dzese dzinoitwa munyika. Nhengo yeCitizens Coalition for Change vamakomborero harizivishe avo vakange vakavharirwa mujeri kwemwedzi gumi nemumwe vakaudza Studio 7 kuti vanhu vose vanofanirwa kupiwa kodzero dzekuvhota sezvinotaurwa nebumbiro remutemo.
Ichikaenda chaizvo chekukodzero dzevanhu hapana padzati dzawanikwa so tingori muchirongo, nekuti tikatarisa kusawana kodzero tiri kuona vari muchirongo chekuti vanyorosewo kuvhota vavhote. Zvinhu zviri kuwanikwa chiro kune vari kunze, kuna wakutaza nyosa kufuta mtu wana shutu tika inda kuna na kwaadha kuna na plawai kuna na plamki kune wanu waka waka uli wanedavu tiku re kukura hundi wabiri kwa kafa wanu watu waka sara awa ana kuwa na mkona tuwa nyorese wabu wane shutu nema kaya ile kutipa shutupa pala mba shutiwa maina waba kutuangu wari kwa wana shutupa shwa maini kana wasipo pafa mkwa ni majet certificate ene kusha kumati eni prawano isa kwa uruwane kukura hundi apana majet certificate na uti urumende ya siku kuma kutiaka para mosha iki ya kuu uraya wano wa shinji kwa ushinji wa wano saka majet certificate apana kwa inye wa kunzi kwa nzero shakata kutuwa na wafi ii kukura hundi iti msaidi saka awana watu ino wazukuro watu nishi awana shutupa awapwani siku tuwa nzo nyosha kufuja
saka muri kukuru zira kuti pathway uye nani naiva ruzivishe
isi chunu chukua ni kwa nana mchirongo awana apana pata kambo ndo yesu Zimbabwe Electoral Commission isi ikuja kumachiri kuna utiwa na wanyosu kufuta apana pata kambo ndo shinza na umachiri wafuta
vasungwa vanu vumizu wa kufuta ere
mbumbri ya mchomo ripa chena kuti chisawa wachisa chena Zimbabwe chengi cha shika sera rima yu 18 years sera rukutua akwasi mdumna chini yosha kufuta wene kufuta ane kuzire kufuta asati unashitika nzikukuru zirawa veri shinji kuti aa wari kuma tirongo wanafanga uchifanga kuti chivacha uri usisu waka fogoma wii awo ni kwa hali wanafanga kuwa na ukuziri utuwa nyesu kufuta
awo wange vari nengo ya Citizens Coalition for Change vama komborero aruzimishe vari paru nare kuwa rare ne Studio 7 nezuro. Zimbabwe Electoral Commission yakaudza Studio 7 kuti haikwanisi kuvhotesa vanhu mumajeri nekuti mutemo uripo haubvumidze, asi ichitiwo haina dambudziko nekuvhotesa vasungwa kana vabvumidzwa nemutemo kuita izvi. Bato reMDCT inotungamirwa naMuzvare Thokozani Kupe rinoti harisi kuzopinda musarudzo dzemabai elections dzichaitwa musi wa26 Gurume gore rino sezvo richiri kubva mukupatsanurana nerimwe bato reMDCT rinotungamirwa navaDouglas Monzora. chipanga mazano chamuzvare kupe uye vari ivo mutauriri webato iri pari zvino vantando Ndlovu vanoti nekuda kwaizvozvo bato ravo ranga risina kugadzirira zvakakwana kuti rikwikwidze musarudzo idzi
sekutaura kwakaita president weMDCT Dr. Thokozani Khuphe nechishanu vachitaura nevatori venhau bato reMDC harisi kupinda kana kukita mumabyelections ari kuuya
zvikonzero zvipi zviri kuita kuti bato renyu risakwikwidza mumabyelections iwaya
sekutaura kwakaitwa nemutungamiri webato achitaura nevatori venhau nemusi wechishanu akavaudza kuti sezvo bato richangobva kupatsanyurana takange tisina kugadzirira kupinda mumabyelections ari kuuya
vatsigiri vebato renyu vanotambira sei danho irori ratorwa nebato renyu remdct rekusakwikwidza musarudzo dzemabyelection idzodzi tichiona kuti vamwe vanogona kunge vanga vakatotarisira kuti vachakwikwidza musarudzo idzodzi
nemamiriro akaita zvino vatsigiri vetu kwese kwese muzimbabwe vari kufara vari kunzwa manyukunyuku kuti vakurudzire vamwe vanhu kuti varejiste kuti tivhote neuwandu hwedu gore rinouya saka this thing yekuti we are not participating in the upcoming by-elections is not going to disturb us at all
panyaya yenhengo dzeparamende zvakamira sei kana iwo Dr. Khuphe achindo mutungamiri webato zvinoreva kuti ndo vanenge vaine chekuita nenhengo dzebato remdct dziri muparamende pakamirawo sei ipapo
Dr. Khuphe akayambira paramendi neministry of justice kuti vaite zvakanaka vaite fairness pakutonga nyaya iyi akaudza speaker of parliament kuti nyaya iri kuitika kumdct inofanana nenyaya yakaitika muna 2005 kuti mapoka emdct akachemuka pakati pakati ende hakuna kumbozvira kwarekorwa anyone from parliament because akange ari mafactions of the same party naizvozvo akayambira speaker of parliament vamudhinda neministry of justice yazihambizihambi kuti paite fairness kutonga nyaya iyi kuti unofanira kuti usave nemp kana senator or councillor anorekorwa kuparliament or senate because ari kupoka iri kana poka iro akayambira minister of justice vazihambizihambi kuti paite fairness pakudistributa mari local finances akayambira ine kuizwe minister of local government vachirai mwoyo kuti vaite fairness kumarecords kuti asavhise macouncillors ari kusapota Dr. Khuphe kana macouncillors ari kusapota rimwe boka rituku remdct saka ndizvozvo zvichaitika ndovimba kuti paogas of speech achatambira yambiro ya Dr. Khuphe zvakanaka
chipanga mazano chamuzvare kupe uye vari mutauriri webato iri pari zvino vamutando Ndlovu vari parunhare kubhulawayo najonga kandemiri westudio 7 yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga
Studio 7 apo muresei vashamarari vese Studio 7 aiwa tinotenda nebasa renyu ndine mufaro mukuru chaivo nezvakaitwa naPresident Chamisa neutungamiri hwavo nekuchinja zita kwavakaita zvaratidza kuti ndipresident wevanhu ndipresident anorwira kudzidzira vanhu president anoda zvine zvevanhu asinini zvekurwisana nezvezvigaro vanakupe tinozvizivana namonzora kuti vari kushandiswa nezano kuita kwavo kuti varwise zvido zvevanhu saka ndafara chaizvo chaizvo chiona vachamisa kuti vasiyana nezita vasiyana zvisine kara chese chinoendera nemdc vasiyana nacho ndo zvinoratidza kuti munhu wevanhu munhu anoda zvido zvevanhu saka ndinofara chaizvo dai tangofutirepo pana vachamisa ipapo muzimbabwe yaziva kuti chamisa ndiye ega anorwira kuvhudzi vanhu vana munzura vanhu varoshandiswa nezano usika muchiona vachifamba nemasoja nemapurisa mapurisa ari kudivi kwezano saka kwana vachifamba nemapurisa nemasoja zvava kuti uri wezanu pf ndiri murwiti pakutimbana
mangwana kana kana mukomajonga kana mina mukomablese yusulo haati chifara au zvakanyanyisisa nesita rachinjwa resita rebato rachinjwa tinofara tinofara zvikuru tinoti hatatumira 2023 president vapinde pachigaro dumende zvano imbozorora kuti hakona kutungamirira nyika ichi vamonzora mapapi president we atakazvi madhengeri pe MDC alliance here kana kuti MDC team
chamisa vachamisa tokutenda idana ramaita magona nokuti kune vamwe vanhu vanoita sichavavona vachadzimira manje izvozvi zvamatoita danho irori bondera vachabondera saka magona nokuti zita renyu futi ramati pairi tinorifarira pakuti rinopinza zita rokuti nesuwo tirimowo pane zvematongerwo enyika vana vezimbabwe macitizens ezimbabwe saka tarifaririra izvozvo kuti zita renyu rine chokuita nesu kureva kuti zimbabwe tisu tose kwete vamwe vachisara
ndini mbuya mberi ndiri kuda kutenda chamisa ndafara nokupinda kwaaita zita nokuti zvazvichitotinetsawo namunzura uyu kuti anoda zita rinonzi alliance iro risiri rake wakamboti MDCT ndo yake zvino akuti futi MDC alliance ndo yake handinzwisisi kuti ipapo pakanga pakatiomera nokuti taiti tiri kuvhota tichivhotera vedu kanhi tiri kuvhotera munzura waizopinda futoti MDC alliance ndeyangu saka vanhu vavava vari ipapa ndakuvadzinga futi zvotinetsa saka ndafara chamisa wee ndafara zvokufara zviya
ndinomukwazisai mose vashamarari repastudio 7 ini ndinoda kutenda chaizvo nezvakaitwa nemukomana zvekuchinja zita rekuti MDC alliance chinda mu3c ndinotenda chaizvo kuti zvazvanetsa kuti zita raroita sekuti ndo rinodiwa nevanhu izvo vanhu vanoda uchenjeri huri mupati neshanduko iri kuuya nepati handiti maona saka ndiri kuti hai nemamiriro azvaita izvi mumwe nomumwe wakumira nezvake mumwe nomumwe wakumira nezvake muna 2023 mumwe nomumwe unenge wakumira nedzake manje apa ane vanhu nechange anichimira nevake asinawo vanhu change achingozoona kuti aiwa ko inini ndanchingori munhu ndasinini naanongotondisapota saka zvinhu zvinotendwa zvichaizvo zvaitika zvokuchinja zita zvinotendwa chaizvo saka handei kwakuenda kukenani kuna 2023 tione kuti mumwe nomumwe unondomira nedzipi mumwe nomumwe unondomira nevapi
musi unonzwi kwayangu audio pastudio 7 zvido nguva izvizvi yapera mvura inofanira kuti nayo bhosi inanjamo yazonzwisisa unotonzwa uchitonzwa kuti munhu achiita kuti ndini ndiri pakatika unonzwa audio yako nanonzwa kana the whole week monday to friday iwe unenge watone 4 years uchingosenda maudio aisi yakanzwikwa pastudio 7 ndachambozva kuti manje problem yacho ndekuchiti takatona vamwe uchaziva kuti zvinoda kubhadharwa rekuti munhu audio yako inzwiko pastudio 7 zvinoda kubhadharwa ingotudza ichibhadhara tiitwo mumbonzwo pfungwo dzedodwe tane makore tanonoka wande chiko uori here ndachambonzwisisai
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera aiwa vateereri hatibhadharisi kuti tishandise maaudio enyu uye hapana zveuori zviri kuitwa asi sekutaura kwandinogara ndichiita pachirongwa chino itai maaudio enyu mapfupi asingatuki vamwe asi zvikuru ndezvekuti muite mwoyo murefu nokuti tinotambira maaudio akawanda zvikuru ko vanhukadzi muri kupiko tinoda kunzwa zvamunofunga pane zviri kuitika tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi vatendabiti nevamwe vavo vashanu vainge vadzingwa mudare reparamende vanoti vanogona kuendesa vanhu vakatyora mutemo kumatare hurumende inoimbisa kuti haichapunzi dzimba dzevanhu Nasi bazi re United Nations riri kuongorora Zimbabwe munyaya yekusimudzira nekuchengetedza kodzero dzevanhu. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizvo dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.